Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutsana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva, nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, muno kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzwisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo shiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko, vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Koimi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha munengozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya atipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepa next door. Chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka, hatidi kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge achirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta, tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondora Pera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro Mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu reMasvingo uye nhasi vanga vari muMasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 navangari Vhume.
Chekutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara chido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munemato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita yePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinyika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsokutifadza kana kutiitire zvakanaka, ndingati kushurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sekudunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vaHwande, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzirwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tiroda kuenda iko zvino kuChirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngaruvume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Hwande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonal and West, ZEKI yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEKI inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwara anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEKI inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEKI iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa ndezvii. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetenda wei is very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwesa, because ukatarisa mastatistics abuda kubva tichanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number, vari kuti iwo because mashwesa yakazara nemapurazi, saka matenda oima alliance, and yet maaliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu remashonaland west ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDenford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
The main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging my election. Not one hour to register kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1, but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit, and they're being registered tovange uchivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro makumi maviri nezviviri mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumi Guru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichava Nengezi, Zvichava Nerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930, kana pa-13860, ne-15460 kHz pa-shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma tafadzwa.
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamirira akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamirira akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe femiri. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezera navatongogara vana munangagwai vava vatinorwa nhasi vana mbaimudhuu vose vanga vari pwere vari vana vechidoko vatinoti mayuti panguva ino vose vakasiya unyuti hwavo vakasiya humhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika ine kusonga kuzere tikazviativa izvozvo muna 1981 vakavane kupembera. Asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe tawana kusitonga kuzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri. Zvoita sokunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajeri vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisirwa. Vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa. Vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo nechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanhu vasapota vana Jonathan Moyo.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda umbimbi ndoga. Zvinotirwadza. Ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofanana nekuti waida maimudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo maita dambudziko mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboisa madiferensisi avo padii asi vachenjere zvekuti madiferensisi avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamira nyika yezimbabwe. Nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapatakii okudzinga vanhu musangano kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu muchishona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovavatatoti justice system hausi gweta rake uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende. Zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumawere.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma ndo vanyorisa kuvhota vakawanda havasi kuenda.
Ndavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media odivert attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakaringiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements aanonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndo pakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma Tafadzwa Mugwadi avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Hommes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuzvikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwekuti pavanosangana nenguva iya havakwanisi kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo watiri kuita neUS Embassy ndewekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiriri wechibuyu Nozuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari tonotenga matextbook takavabhadharira school fees hatina solution yatinenge taprovider but takaita maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanoti pachirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno ndipa simba.
Yesu simba rangu.
Kushinda mizana ama zinyediwa mchirongwa chedu apotinu tarisa nyezo chitendiri. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongwa Dipraxides Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndonzi mfundisi. Happy mwa mundo ringisa. Kwa zino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House. Kufrisko. But ndino batira worship ye ku United Methodist again. Saba ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kunu ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndisiri mfundi. Asi marangi sheweza. Shwa kanditura nguwe kati mkuti. Chiramba. Semuna. Akakura chuona. Tumusha kawanda sa itika. Uye kushupika na kutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehova. Nanganda ndiri muna itika kupinda mkushumira Jehova. Asi nagaro wanesha mayamari. Shwa kaita chuona. Ika petisira ndisina chino. Ninye kutanganda ati. Ndiri muna itiza kushumira mara. Nyango shazo ndanga ndiri muno mu Amerika. Pandakawa ya muno mzea ndiri angani upenyo wangu wakana naka chaezu. Afi kana mwara chingwa kudana. Hapana so wano kwanza kui. Ndaka mboeza kuramba. Sa jiona anoramba. Chuma kwenda kunini. Kisha karamba. Nasuno njipano. Tino shumira mara.
Muruku wana pa ineshandu kukuva hapa makazo. Daivira kuti nditu meitenzi.
Wangu. Chokora mara nati. Chimene chime china mbaero wacho. Kizitu akizis. Zunu za tino chikara. Chine mbaero. Even zunu za kaitika kare. Izo zo. Zuna tura nguwa. Zizimike. Zuna saracho. Una matu wangu kwa zino ndio kuti. Wane makore. Andaka tambisa. Chiramba. Chuma. Naisha meacho. Zisata kire kune wana wangu. Kana kune hama zangu za kanti chendere. Kanti nofumba kuti. Kari kuru kundi ndangandaka vumakari sume zunu so ndaka rafikiru wanazo. Kana watumbo watu utano ndaka rafikiru wanao. Ndaka itua operasyona nukona matatu emsana. Enye kuti ndangandili muna iramba wenda minister. And then zunu za idama arizo. Mariyo ya anipunguti ino joka. Matikana mwarizo waka zingewata pamberaku nofunga ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzi sachitibvumire kuti tienderere mberi asi chaninga kumbira mfundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoona kuti ndikutimbise kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa naupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasikirwa akakandwa mukomba nevanin'ina vake asi changa chiripo ndechekuti zvakaita kunge zvanga zvapera. Asi pakupedzisira ndechekuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa. Saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho. Vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo. Vozorasikirwa netariro. Vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti vakadzika sei. Hazvinei usiku hwavasangana nawo hwakasvimba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwavasangana nawo hwanyikwa munyama yako hwakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura Israel iwe. And you are the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Maningina lako, machiku tarisa. Mamwe maninga wachita kunge rafinda kufini. Asi, chandino vila ndeta kuti. Ata shika mbuna ya macha shinura. Ata ziva kuti. Dia maningina wangu, watakanga tarasa. Asi nasuona, dia prime minister of Egypt. Nasuona, dina kusindi salichiti. Marewane chinangwa na upenyo wako. Mamengi varipo, kala lasipo. Davidi aroti mununi kazirina kasmura pandaripa wazivisi. Wazivisi wa ipo. Marewane chinangwa na upenyo wako. Wazivisi wa ipo. Marewane chinangwa na upenyo wako. Izogaiwe, kunyangwa kwa fomba. Pardima kunyangwa na pompato mvuro yofu. Chivwewe na mdozo yao zino kunyarata. Marenda wako simbise. Marenda wako pesimba idza. Marenda wako simbise. Pesa pa wawo famba. Lio wako itile zakanaka. Mustafa Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah ne urukuro ya waita na mufundisi kundoringisa. Tavatashuka kumagume chirongwa chedu. Anuku unika ene mufaro. Dini chonga kandemiri. Ndokusemi na standikile mshlanga.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odi ya-severing art, kanyani hiti ke sizanqoba ke. Njalo obunye bebesebenzisa i-army, sobala ukuthi ke i-army ithakazelele okwenzakele ukuxotshwa kaMnangagwa. Layo ke ngakhuthaza abantu bengangisiza ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Sizakuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abazithupha basemuva. So sikhangela ukuthi bonke abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And ndingakhangela isenti esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kawusoze kukhwaniseke.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo iStudio 7 isakaze amazwi eziphatha amandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi uMongameli Mgabe kulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphatha amandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi kathesi kuprovince. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuziyela kwezabo indawo abahambe. Ilisti nzayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengeMartin North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba. Ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovince. And siyavuma baba. Esiyali support 100% i-decision eliyithethe ngemandla yokuxotsha umsekeli wenu obese phambanisa kukhulumende lephathini. Si 100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama first lady wama Dr. Grace Mgabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamanga ukuthi umwathi lapho phakathi kwethu.
So president, there is one center of power who has been alone. Tina Jenga Tazakama Provica. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And what now there are in protocol rules, volunteer, who men speak. There is no one other than who had excellency. Grace Ntoni Zodwa Mukari, as his senior, the women speak. Oh, we recommend Ubutubaba, my FAM, and the woman that we are. I didn't want to watch it. We were a panel of Mama, Mama TV. Mama, Oma, and say, Abe, anything at Genesis, Ubama way, order the president to be tight.
Lo umsekeli kaMgcinisihlalo weMathebeleland South kubandla leZANU-PF uMnumzana Saul Mahalima Ncube sizwe njalo umgcinisihlalo wakoBulawayo lomnye wakhe weMathebeleland North uMnumzana Callistus Ndlovu loMnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Jones Nkomo weGwanda amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Ukusenjalo umnumzana Edwin Dlovo umsekeli wesikhulumi sebandla le-People's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela eziphatha amandla zebandla leZANU-PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi umgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe senza izinto zabo bentshontsha bengabotshwa kuyela mntu obasolayo ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe ke umama lwana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyaqhabangisisa nje usebenzisa ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna ke la ukuthi baye bemsebenzisa ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa ke ebelabantu abaningi okudlula ke yena umgabe. Yikho ubona ke benanzelele ke uthi hayi sokumele bamxoxe ngoba ke efika ke wayithi lapha ke wasukunyelwa ngabantu bahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela ke uGrace uthi esukuma ke bambhuwa. So khonokho kuba kusaphule kakhulu yikho ke mina ngagulaba abantu abaningi bangakhula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele iZANU-PF. Lokhu abakwenzileyo sokuyikufa kwayo iZANU-PF. Sebetshengisele njalo abantu bezimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abezimbabwe abangasiwo mazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye lemanyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane.
Lesizwe abantu lesihlelo lusakhona kuzokufika uJanuary ikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kaba register ngobuningi babo kwenzela ukuthi ke leli bandla ke leZANU-PF ke lihluza abantu liphume. Okwesibili nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona ibandla leZANU-PF abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelling bese belikhampenela umthwangwa baphuma bekhuluma besithi bazasekela thina ke abamabandla aphikisayo iZANU-PF asoze bayisekele. So ke sibone ngani ama-odds favoring us kukhangani yithi ke sizanqoba ke khangelele khonokho ke osokwenzakele. Njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi ke i-army ithakazelele okwenzakele kuxotshwa kaMnangagwa. Layo ke ngakhuthaza abantu ke ngangisitha ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkomo.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka 2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka 29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North Le South, Ekurube North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North West Le South, Emarodera East Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, Enoth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, Le South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevoter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka 2016 ngenyaka edlulileyo kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupa. Kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade kusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kusoze kukhwaniseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule program efakwe izandu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengephathi yebandla leMDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikhankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer wezeki owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu uDoctor ukuthi bayifikise udaba lolo and bakhuluma kabanzi ukuthi hhayi indaba engathi bayayikhuluma phezulu ngalo kodwa sike sakhuluma labantu bezeki ebhinga ukuthi hhayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kumawadini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers then i-district zec office kumele landelele kuma-ward centers beyozama ukubhalisa abantu kundawo kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombo ya umgcini sihlalo wePhinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT sixoxelaye ekhonale ePhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Kuhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane nawe.
Ngiyomuthi nje ukuthatha i-concept ye-community development. So, kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngaqinisekile kundaba yakhona ngisakhula, especially ngingena ku-junior council kwamehlama ukuthi ngikwazi ukubona the world bigger picture and kwalokhu kuphilayo kwamanje. Since then, I think maybe nje khona ukungena ku-junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinto nje manje kathesi.
Lapho ubuyi junior town clerk koBulawayo uhlangene ngezinto ezinjani?
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home, khona lapha ngiwa owakhulela khona, and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini le okukhona kuma communities aseBulawayo, kuyini that was lacking. And for me, ngesikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanje nje something that I'm also trying to work on i-concept ye education ebantwaneni. And okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana baningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba engahle kahle ngesilungu angeyazi. Mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference kona phalanje sort of, and also the youth in Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries, they take care of their youth. There are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikolo, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu?
Ukukhulula inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like a program that is introduced as a STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which in the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? It seems done an engineer, but there is no open industry.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi situation, each of you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Bhebhe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Bhebhe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk koBulawayo. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Bengana masiko
senziwe manje
lobaba mkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokuqhakatheka kwenkosi sizwileke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngo Prince Bulelani Lobengula ukukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba uMnqondobazi Magonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowethu. Usuku luqunyiwe mfowethu ngomhla ka 3 March. Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi ngoba vele umdabuko wethu sidabuke ngenkosi, sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngkwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba umdabuko wethu sibe zinduna njengoba kunjenje. Lawe lapho uvela khona ulaye induna. Izinduna ngezenkosi. Kodwa ngaphezu kwakho konke, singabantu abalamasiko, singabantu abalemkhuba lemithetho eqhakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale. Ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi, yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje la kungohwayibhetshu. So ke sibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga. Inkosi igcotshwe ibe khona, ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko, londelize kuje lemkhuba yethu.
Sisiyaphambilini abantu bazawuthi hayi phela inkosi ngwazani ku-constitution yeZimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Pho ke kulungiswa njani khonokho?
Umuntu ozamuzwe sitsho njalo ngumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe ngoba i-constitution yeZimbabwe ekhona okwakathesi lobanje ithekile njalo. Kayisilanduleli ukuthi singaba lenkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imbuthano yethu yosiko ngendlela yethu, senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu. Akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngkwathi isiqu sombuso seZimbabwe. Siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona ngazani ke ingagcotshwa ke inkosi? Izawuyiphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlale kobulawayo, wena ukubona ngani kuhamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimo kumele ukuthi ngilawule mfokamthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani. Kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlandu, lawe njengoba unowakho umlandu, bubili bethu silomlandu ukuthi ngisibone ukuthi ingonyama lapha ekukhona ihlezi njani, ingonyama lapha ekukhona idla njani, ingonyama lapha ekhona yembethe ilophahla. Akusomlando wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengoDube, umlando wesizwe. Ngizakunika umzekeliso khonapha kunje. Sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu la, yithi esigcina indlovukazi. Ngikunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelela inkosi uzwela ithini. La ungena ukhona kwaZulu, umlando kaZulu selikhona ithola izinyane liyogcotshwa mhla ka 3 March. Umlando wami lawe umlando wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane nje, ngihamba njengumuntu wambelala lapho evukaje. Umlando wami lawe Mthembu, umlando wamahlaba ezulu, umlando kaZulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi siyawuza kakhulu baba Magonya, kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafitshane uphonge ukuthi uvalelise khonapho zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa mthwakazi omhle ethi kini asanganeni kumcimbi ezabesiba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuneke okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani mahlabe zulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu ke, ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Magonya ukhona ngale ke eBhilitane, ingcwethi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilane.
Siyabonga Gibbs. Ngesizo eziphathelane lokholo silonto ngamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengicabanga ukuthi siye ku-Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprofeti Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo le siphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana iverse ithi yona kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha. Baza kuqonga ngamaphiko njengokhozi. Bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu baya begijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna. Nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya, yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugcwele benyathelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphila empilweni edinisayo. Ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela, kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iingqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi, engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule duko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise, akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho, ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani kuvese ngivele kuyibala u-Isaiah uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu aqinisa abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla. Kodwa kubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi thina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula, abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana laye. Kwabuya izivunguzane, kwabuya izinto eziningi-ningi, kodwa akazange amuze uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu uyabe kukhangelela ukuthi sime. Kathesi ngikhuluma kanje, abantu beZimbabwe badidizela, bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kathi uNkulunkulu uthi sine simlalele, ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi. Umuntu agijime ephaphatheke indawo yonke, kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
niyathandaza kakhulu ntandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ngumalusi wethu isisa emadlelweni alihlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo ngiyathandaza igama likaJesu umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ibonye kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda olivalelisayo ngontungamili nkomo
siyabonga ntungamili singakehlukane ngesikhangele ebezikhokhela iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.